International News.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemuvhuro, mbudzi 9, 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kufa kwevanhu vakawanda muBulawayo mumavhiki mashoma adarika kwopa kuti Zimbabwe ive nevanhu vakawandisa vari kufa mudunhu rose kuchamhembe kweAfrica zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vari munyika yoga yoga. Uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 pasi rose hwodarika mamiriyoni makumi mashanu kana kuti 50 million. Vamwe vana vodzokera kuzvikoro asi vachiwana kusina varayiridzi asi gurukota redzidzo richiti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Lazarus Gringo Boora, uyo aizivikanwa zvikuru munyaya dzemitambo, ashaya nhasi mushure mekurwara kwenguva yakareba. Kunetsana musarudzo dzemuAmerica kuchiri kuenderera mberi, mutungamiri wenyika vaDonald Trump vachiramba kutambira zviri kubuda musarudzo yemutungamiri wenyika. Indwe mimwe emisore nao zedu dzanhasi chibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCovid-19 kuBulawayo nekuManicaland neZulu. Kufa kuri kuramba kuchiita vanhu kuBulawayo kwapa kuti Zimbabwe ive nyika ine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi kuchamhembe kweAfrica pachienzaniswa neuwandu hwevanhu vari munyika uye vafa nechirwere ichi kana kuti fatality rate. Zimbabwe ine vanhu vave kuda kusvika zvikamu zvitatu kubva muzana vafa nechirwere ichi kana kuti 2.9%. South Africa iyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi muAfrica iine vanhu 1.4%. Zambia iine 2.1% kuchiti Botswana 2%. Vanhu vafa nechirwere ichi muZimbabwe vave mazana maviri nemakumi mashanu nevatatu kana kuti 253. Vanhu makumi matatu nevatatu vakabatwa nechirwere ichi neZulu uye vose havana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Izvi zvapa kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira munyika muna kurume husvike pazviuru zvisere nemazana mashanu nemakumi matatu nemumwe kana kuti 8531. Vanhu gumi nemumwe vakapora neZulu zvasiya vanhu zviuru zvisere nevashanu kana kuti 8005 vapora kusvika pari zvino. Vanhu vachiri kurwara vanosvika mazana maviri nemakumi manomwe nevatatu, vakawanda vacho vanove zana nevaviri vari kuBulawayo uye kuHarare kuine makumi matanhatu nevanomwe. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana masere kana kuti 1.8 million vabatwa nechirwere cheCovid-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mana nezvishanu, vane zana nemakumi mana nevashanu kana kuti 45,145. Vapora vadarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana mashanu kana kuti 1.5 million. South Africa ndiyo nyika muAfrica ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni makumi mashanu kana kuti 50 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi matatu nezvisere kana kuti 238,000 vabatwa nechirwere ichi vachidarika mamiriyoni gumi kana kuti 10 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika miriyoni imwe chete nezviuru mazana maviri kana kuti 1.2 million. Asi vapora vachidarika mamiriyoni makumi matatu nematatu kana kuti 33 million. Nhasi vana vechikoro vefomu 1 ne2 pamwe nemagrade 0 kusvika kugrade 5 vadzokera kuzvikoro, asi varayiridzi vakawanda vanga vasiri pabasa vachienderera mberi nekuramwa mabasa. Asi gurukota rezvedzidzo rinoti zvinhu zviri kufamba zvakanaka muzvikoro. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Ongororo yaitwa neStudio 7 muHarare kuzvikoro zvekanzuru pamwe nezvehurumende yabudisa pachena kuti kuzvikoro zvizhinji kwanga kusina varayiridzi vakawanda kusara kwevakuru vezvikoro. Vabereki vakawanda kunyanya vanga vaperekedza vana vemagrade epasi vadzokera nevana vavo kudzimba. Mumwe mubereki asina kuda kudomwa nezita anga aunza mwana pachikoro chekanzuru cheWestley ati pachikoro ichi panga pachingova nevakuru vechikoro asi varayiridzi vasipo.
Saka isu tangosiyo vana kungosekiwa nzvimbo for next year, otherwise hapana kudzidza kwavari kuita. Ende vangu vachitaura kuti vachatenderera vachimaka maregister maclasses. So ndozvatangoitirawo vana kuti vangoswera. Asi the main reason yandiri kufunga ndeyekuti vari kungoda fees. Vari kungodawo kuti tibhadhare mafees, because as long mwana acho uya pachikoro uchabhadhara fees.
Mumwe zvemubereki ataura neStudio 7 angoda kuzivikanwa nekunzi Mahlovu ati haana kutoendesa mwana wake wegrade 3 kuchikoro mushure mekunge mudzidzisi wemwana wake abuda pachena kuti anga asiri pabasa nekuda kwekushaya zvikwanisiro.
Ndatadza kuendesa vana kuchikoro nenyaya yekuti kuzvikoro hakuna maticha. Apa vana vagara vapedza nguva vachingovakumba nieligore rese vana vakagara pasina chavari kuita, zvinova zvatodzosera vana dzidzo yavo kumashure.
Masangano anomirira varayiridzi abudisa gwaro akabatana achiti havasi kukwanisa kudzokera kumabasa nekuda kwekushomeka kwemari yavanotambira, vachiti mari inoita zviuru gumi nezvishanu nechidimbo zvemadhora emuno yavakapiwa nehurumende haivakwanire kuti vaende kumabasa. Mutungamiriri werimwe sangano revarayiridzi ranyora gwaro iri reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, vati nhasi vana vaenda kuzvikoro vakawana kusina varayiridzi.
More than 93% yavarayiridzi hazina kukwanisa kuenda kuzvikoro. Varayiridzi varatidza kuti havavhunduki uyezve havasi vakafukidzirwa nehurumende.
Mutungamiri wesangano rinomirira varayiridzi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS vaObert Masaraure vati muongororo yavaita vana vakawanda vadzokera kumba nekuda kwokusavapo kwevarayiridzi.
Taona zvikoro zvizhinji zvidzorera vana kumba nekuti hapana matisha anokwanisa kuatendako. Neimwe nguva vanga vachidzorerwa kumba nyaya yekushayikwa kwepersonal protective equipment.
Murongi wemabasa musangano reNational Association of School Development Associations and Committees vaBani Manokore vauza Studio 7 kuti zvimwe zvikoro vana vanga vari kuzvikoro asi kwange kusina zvidzidzo zvanga zvichiitwa.
Zvikoro zvimwe zvatasvika taona kuti vadzidzisi vese vanga varipo panguva dzakataro. Mune zvimwewo zvikoro taona vadzidzisi vamwe vanga vachidzidzisa, vamwe vanga varipo asi kwanga kuine less activity kumaclassrooms.
Asi gurukota rezvedzidzo Ambassador Ken Matema vaudza Studio 7 kuti zvikoro zvakavhurwa uye vana vaenda kuzvikoro vakaramba kuti havazvizivi kuti kune vasina kuenda kuzvikoro nekuda kwekusavapo kwevarayiridzi.
Zvikoro zvavhura, muda kuti nditaure zvandisina kuona zvichiitika. Chandoziva kuti zvikoro zvakavhura ndosaka vabereki vaendesa vana kuzvikoro.
Varayiridzi vari kutsika madziro vachiti vanoda kutambiriswa mihoro yavo nemadhora kuAmerica, ukuwo hurumende yakaisa zvitanda munzeve. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Imwe hama yava Genius Ginimbi Kadungure Ava vakashaya nezuro mangwanani munjodzi yemumugwagwa kuBoredale neshamwari dzavo nhatu. Inoti mutumbi wavo uchavhenekwa navana chiremba mangwana uye vari kutarisirwa kuradzikwa nemugovera. Ngatinzwe hurukuru yaitwa naBlessing Zulu Studio 7 navaDarlington Kadungure.
Urongwa hwekuvigwa kwaGenius Kadungure anozikanwa nenyika yesachinzi Jinimbi huri kutanga mangwana Tuesday pari kuitwa post mortem. Bodi yodzokera kupala up until musi weFriday. Friday ndopa tichatora bodi toya naye kudombo shava icharara mumba make. Saturday toiradzika iko kudombo shava kuno pane nzvimbo ichazoonekwa nevazhinji vachauya kuno kuzomuviga gamba redu iri.
Semhuri yekwaKadungure mungati marasikirwawo nemunhu anga akaita sei chaizvo?
Semhuri yekwaKadungure tiri kuchema, tabvisirwa pila ranga rakabata musha wese. Pataichemera kana zvose zvaoma. But tada kunyatsotaura, Genius was not just an icon to the Kadungure family. Asi dombushava yose akaidevelopa ari wega amire ari wega. Zvekuti takutoshaya kuti pane rachakwanisa kucontinua basa guru rangaitwa nemukomana uyu. It's not easy kuti munhu unotigadzirira tara munyika zvinhu zvakaoma kudai. Akatiitira zvekuti nanhasi tiri kurwadziwa, tiri kuchema and hatizive kuti tichanyaradzwa zvaita sei chaizvo chaizvo, asi tiri kurwadziwa.
VaDarlington Kadungure vanga vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Mune imwewo nyaya aizivikanwa zvikuru nenyaya yemitambo, Lazarus Gringo Boora anonzi ashaya kuchipatara cheWestview muHarare nhasi mangwanani. Boora anga ava nemakore 40 nemasere ekuberekwa. Gringo ainge ave nenguva yakareba achirwara uye akambonogara kumusha kwake kwaRukweza kunyazura. Gringo anozivikanwa nemitambo yepanhepfenyuro yeterevhizheni inosanganisira Chiwerure, Gringo Ndiani, Gringo Mariripi uye Gringo Troublemaker. Mamwe akaitawo anosanganisira Village Secrets uye firimu rinonzi Yellow Card. Mutori wenahuhope Chingono asvitsa chikumbiro kudare chekuti mhosva yaari kupomerwa iraswe, achiti hapana mhosva yaakapara kubudikidza nezvaakanyora padandemutande rake reTwitter maererano nekusungwa kwemutungamiri weZimbabwe Miners Federation Muzvare Henrietta Rushwaya. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Vachisvitsa chikumbiro chaChingono kudare, gweta rake amai Beatrice Mutetwa vati hainganzi mhosva kuti Chingono akanyora nezvokurwisa uori kubazi revachuchisi reNational Prosecuting Authority. Chingono pachake audza dare pashevedzwa kuti ape ufakazi kuti akaona sekuti pakange paine uori hwakange hwaitika, kuti vachuchisi vakange vasiri kupikisa kuti Muzvare Rushwaya vapiwe mukana wokubhadhara mari yechibatiso pamhosva yavari kupomerwa yekuedza kuburitsa goridhe munyika dzisiri pamutemo. Ati zvakamushamisa nekuti goridhe iri raive nemari yakawanda inotokwanisa kugadzirisa mamwe matambudziko akatarisana nenyika. Ati semutori wenhau akaona zvakakodzera zvakare kuti aburitse nyaya iyi paTwitter achiti zvinhu zvakadai hazvifaniri kuitwa nemunhu ane ukama nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nevamwe vakuru vakuru muhurumende vanove zvakare vari kukurudzira kuti munyika musaitwe zveuori. Chingono aramba kutaura kuti akamusuma nezvenyaya iyi ndiani, achiti semutori wenhau haburitse pachena vanhu vanenge vamupa mashoko ezvinenge zvichiitika. Zvataurwa naChingono mudare zvatsinirwa nerimwe gweta rake vaGift Mtisi avo vati zvanga zvidiwa nemuchuchisi wehurumende panyaya iyi vaLancelot Mutsokoti kuti Chingono ataure kuti ndiani anomupa mashoko zvinotyora kodzero dzake semutori wenhau.
Constitution yedu inoti majournalists kana kuti isuwo vamwana tinokodzera kuchengetedza vanoti pa uchapupu. Madare tiri kupokana nekuti vaHopo Chingono vaiswe parimand, tiri kuti isusu zvakaitwa navaChingono zvakanyorwa mapepa emhosva yavaChingono hazvisi kubudisa mhosva yakaparwa. Chiri kubuda chete ndechekuti vaChingono vakaexposa corruption.
Asi vamutsokoti vati zviri pachena kuti chingono ane chekuita nekuparwa kwemhosva yari kupomerwa yekukanganisa kufambiswa kwenyaya yematare sezvo vachiti akanyora nyaya muzvare rushwaya patwitter achiziva kuti nyaya iyi ichazenge iri mumatare. Mutongi wedare amai Marehwa naZvogofa vati vachatora mutongo pachikumbiro chachingono mangwana. Mune imwewo nyaya, mutungamiriri wesangano reZimbabwe Miners Federation akambomiswa basa muzvare Henrietta Rushwaya vaudza dare nhasi kuburikidza nemagweta avo kuti vari kuda kudzoserwa goridhe ravo rinoremba makirogiramu matanhatu richikwanisa kutengeswa nemari inosvika zviuru mazana matatu nemakumi matatu kana kuti $333,000 kana vachenurwa nedare vachiti havana mhosva yavakapara. Gweta ramuzvare Rushwaya vaTapson Dzvetero vaudza dare kuti vachuchisi havana nyaya yakasimba yekuroverera muzvare Rushwaya. Vadzvetero vaudza mutongi wedare raMajor Street vangoni Nduna kuti muzvare Rushwaya vari kuramba mhosva yavari kupomerwa yekuda kubuda negoridhe iri zvisiri pamutemo apo vakasungwa panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport. Vadzvetero vati muzvare Rushwaya vakangotakura bhegi risiriro apo vaida kuenda kuDubai. Gweta iri rati kuda kunyima muzvare Rushwaya mukana wokubvisa mari yechibatiso zviri kukonzerwa nekupinzwa kuitwa nyaya dzezvematongerwo enyika. Vamwe vakasungwa namuzvare Rushwaya vanoti vaAli Mohamed, vaStephen Tserai, vaRafius Mufandauya navaGift Karanda vari kudawo kuwana mukana wokuti vabvise mari yechibatiso vatongwe vachibva kumba pataenda pamhepo. Magweta aya anga ari pakati pekupeta chikumbiro ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tana musarudzo dzemuAmerica kuchiri kuenderera mberi. Mutungamiri wenyika uye vari vaimirira Republican Party musarudzo yemutungamiri wenyika vaDonald Trump vachiramba kutambira zviri kubuda musarudzo yemutungamiri wenyika panguva iyo vari kutarisirwa kukunda musarudzo iyi, uye vaimirira Democratic Party vaJoe Biden vatanga gadziriro yekutungamira hurumende yeAmerica kana vakangonzi chete ndo vakunda. VaTrump vane tarisiro yekushandura mamiriro akaita zvinhu pari zvino vachiti sarudzo dzakabiririrwa matunhu akawanda avakakundwa navaBiden kunyange hazvo vasina umbowo. Kana vaBiden vakabudirira kunzi ndo vakunda musarudzo, vanenge vachizotarisirwa kutoreswa mhiko musi wa20 ndira gore rinouya. Asi anenge akunda asati atoreswa mhiko musi wa6 ndira gore rinouya rakare, dare reCongress richatanga raverenga zvakare zvigaro kana kuti electoral votes kubva kumatunhu ose enyika richibva razivisa zviri pamutemo kuti akunda musarudzo ndiani. Chizvarwa cheZimbabwe chiri muVirginia muno muAmerica vaFrank Guni vanoti vaBiden vari kutarisirwa kuita zvinofanirwa kunge zvichiitwa neakunda kunyange hazvo vaTrump vari kuenda kumatare edzimosva vachipikisa.
Zvatingataura ndezvekuti vaBiden vari kuita zvinotarisirwa kuti vange vachiita semunhu anoona kuti akakunda sarudzo. Tingade kuti vatereri vazive kuti kuita concede defeat kana kuti kugamuchira kuti munhu akundwa hazvina kutarwa nemutemo. Mutemo weAmerica hausungire kuti president anga aripo vatambire kuti ndadyiwa neumwe kuti urongwa hwesarudzo huenderere mberi. Kubvuma kuti ndadyiwa kana kuti pachirungu yatingati yatu concede icustom kana kuti chingori chirango chakatangwa kare kare ko, asi hazvina kunyorwa pamutemo kuti umwe mukwikwidza anofanira kutobvuma kuti zvigonze sarudzo yafamba zvakanaka.
Saka ugadziro iri kuitwa navaBiden inozosiya papi zvinozotarisirwa kubuda kumatare kana vaTrump vachipikisa toti dare razotonga?
Gadziro iri kuitwa navaBiden haigone kumira zvayo nekuti mutemo unoti kana paitwa challenge sezvaitwa navaTrump izvi, matare edzimhosva anosungirwa kuongorora challenge iyoyo. Vanenge vaita challenge semuenzaniso pari zvino vaTrump ndo vari kutiwo vakabirirwa vanosungirwa kuunza umbowo mune nguva yakatarwa nematare. Kana vakatadza kuunza umbowo kana kuti vakaunza umbowo husina tarukano, mhosva yavo inokumbidza kuraswa. Kana yaraswa zvatopera, zvinoda kuti matarewo edzimhosva anofanira kupedza nyaya dzese dzinenge dzaunzwa kumatare by musi wa8 December iwoyo.
Tiri kuona mutungamiri wenyika vaTrump varikunzi varikuti havasi kuzokoka vaJoe Biden kumuzinda weWhite House.
Hazvina kutanga ipapo pana vaTrump tikadzokera even kuna John Adams kuma1800 uko. John Adams akazviitawo izvozvo. Jefferson paakanga akunda. Saka tichidzokera panyaya iri pano. VaTrump kukoka vaJoe Biden kana kusavakoka hazvina nebasa rese pamutemo nekuti vachangobuda chete muWhite House vashinda vasingati.
Avanga vari chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaFrank Guni vari parunhare mudunhu reVirginia neStudio 7.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pa website yedu ye www.voashona.com kana pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeEthiopia vaAbiy Ahmed vatumira ndege dzehondo kunokanda mabhambu kumaodzanyemba kwenyika yavo mudunhu reTigray, uko kune vanhu vari kuda kuti nyika iyi ipatsanurwe. VaAbiy vari kuita izvi kunyange hazvo United Nations nedzimwe nyika dziri mudunhu ravo dziri kukurudzira nhaurirano. VaAbiy vakatumira mauto aya vachipomera mamwe mauto avanoti akapanduka achitsigira vatungamiri vedunhu iri mhosva yekurwisa kamba yemauto nekuda kutora zvombo. Vanhu vemuTigray vanoti VaAbiy verudzi rwechiOromo vanove vakawanda zvikuru munyika iyi vari kuvambunyikidza zvapakuti vave vaite makara asionane. Mushure mekuvhota nekumira mazuva akawanda kuti mavhota averengwe, vanhu vemuAmerica vasara vasina kubatana nekuda kwekunetsana munyaya dzezvematongerwo enyika kwemarudzi, kurwisa chirwere cheCovid uye kusatambirwa kwesarudzo nevamwe vebato reRepublican Party. Vatsigiri vavaJoe Biden ava vari kutarisirwa kukunda kana kuti projected winner musarudzo vanoti vave kuda kufambira mberi kupodza maronda aunzwa nekunetsana uku. Asi vatsigiri vavaTrump vanoti havasi kufara nezvakabuda musarudzo dzavanoti hadzina kufambiswa zvakanaka kunyange pasina umbo hwavari kupa. Nyangwe vatsigiri vavaTrump nevavaBiden vari kupinda mumigwagwa vachiratidzira kufara kana kusuwa kwavo vakavanda, vane chivimbo chekuti kunetsana kuchapera vobatana kuti nyika ifambire mberi. Dare remuAustralia ratanga kutonga makambani ekutora nhau makumi matatu mhosva yekuzvidza. Dare panyaya ipomerwa mukuru wekereke yeRoma munyika iyi, Cardinal George Pell, yekubata chibharo vanakomana. Cardinal Pell vaive chipangamazano chaPope Francis uye vakambobatwa nemhosva iyi asi vakazochenurwa nedare. Mutongi wedare mudunhu reVictoria akaudza vatori venhau kuti vasaburitse nyaya iyi, asiyo vakaenderera mberi nekuiburitsa vachizvidza dare. Vamwe vari kuendeswa kumatare kunyange havo vasina kudoma vaPell nezita, vachingoti mumwe mukuru asi vanonzi vairuma vachifuridzira. Magweta emakambani aya anoti zviri kuitwa kutyora kodzero dzevatori venhau. Kushaikwa kwemvura munzvimbo dzakawanda munyika kuri kuisa vasope panguva yakaoma, sezvo vachipedza nguva yakareba vachipiswa nezuva vakamirira mumitsetse pazvibhorani. Kiri mudzamiri anotipa nyaya inotevera.
Musope uye vari mukuru weAlbino Trust of Zimbabwe vaBrian Nyoni vanoti ganda remusope rikapiswa nezuva kwenguva yakareba rinopedzisira rabatwa nezvirwere zvegomarara repaganda. VaNyoni vanoti zvakakosha kuti makanzuru ematunhu ose akwanise kuwanira vanhu vakadai mvura nenzira dzisingaise hutano hwavo panjodzi.
Taita sapanguva dziri kugadzirwa budget, vemakanzuru aya vapushewo kuti mabudgets avo akwire, zvinoita kuti vagone kubatsira vagari tinofungidzira kuti nyaya dzinogadzirika kana vanhu tikangoonera pamwe chete sevana vanyamun handioni kuti pane dambudziko guru nemhaka yekuti mukatarisa pazvibhorani panobuda mvura idzi vanhu vedu vanozonge vakuenda vanomira mumitsara inenge yakareba zvikuru vachitsva nezuva nemhaka yekuti pazvibhorani panocherwa mvura idzi panenge pachinzi panoshanda mitsara auya anenge ari mberi ndiye anokodzera kana iri nguva yekusa vanhu vane albinism vanenge vachifanira kunge vachishandisa masunscreen lotions avo zvakapetwa zvavanga vachiita munguva dzechando saka masunscreen aya anoda kuti ashandiswe munhu achinge agesa zviri kuita kuti vanhu vaomerwe neupenyu uyezve kuti mafuta aya asanyanyoshanda zvakanaka sezvo vanhu vachingomashandisa vasina kunge vagesa ende tichitarisawo kuti mafuta aya haasi kuwanikwa zviri nyore mafuta anoti dhurei zvikuru nekuda kwekuti haasi kugadzirwa muno muzimbabwe ari kugadzirwa acho anenge ari mashoma asiri kunyatsokwanira vanhu vese so kana munhu aitsawo mari yake yakati anenge achitarisirawo kuti awanewo sevhisi yakanaka
mumwe weavo vane dambudziko iri vakuda kwashekezi machiha vanoti zuva ndiro rinovhiringa zvakanyanya ganda ravo zvokuti vakatsva nezuva vanoita maronda anozoguma aita gomarara repaganda rinova denda rinonetsa kurapa kana ranyenga
semunhu ane usope munguva ino yatiri nguva yekupisa zvinhu zvakatiomera kwazvo nekuti zuva ndiyo mhando yedu kupfuura dzimwe mhando dzose nokuti tikatsva nezuva tinoita maronda maronda iwayo akasakurumidza kurapwa anodevelopa into skin cancer iyo inova chirwere chauraya ruzhinji rwevanhu vane usope muno muzimbabwe
vamachiha vanoti zuva riri kwamazuva ano rakanyanyisa zvokuti vana vadiki vane usope vanofanirwa kuchengetedzwawo zvakanyanyisa
saka ndinokurudzira hama dzangu kuti vese vane albinism tisafambe muzuva munguva yatiri ino yehitway because takadaro tinenge tichizvikanganisira ganda redu riri sensitive to sun zvokuti tinozoguma torwara kana kufa neyo skin cancer ende kurapwa kwayo skin cancer iyi kuri kunetsa because nzvimbo dzainorapirwa dzishoma uyezve kana kwakwemaprivate kunoti dhurei kune vane vana vane albinism please chengetedzai vana vasatambe muzuva
nyanzvi munyaya dzeutano dr tinotenda michael smemeza vanoti hama nevagari vemunharaunda dzakasiyana siyana vanofanira kurerutsa mararamiro evanhu vane usopi kuitira kuti vasanyanya kuita mabasa anoita kuti vapiswe nezuva
ingokurudzirawo kuti as a nation tinofana kubetserana especially munguva dzino dzekuti zuva riri kupisa maningi uyezve rakati jekei enge masupplies edu emasunscreen atishomekei munyika nenyaya yekuti zvinhu zvanga zvisiri kunyatsoimportwa panguva yecovid tinokurudzira kuti tiite mushandira pamwe kuti tikwanise kubatanidza resources so that we can help towards this cause, which is a good cause, and help our fellow countrymen to live longer.
Ongoro yakaitwa muZimbabwe muna 2015 yakaratidza kuti munyika maive nevanhu zviuru makumi masere vane usope. Sangano reWorld Health Organization rinotiwo munhu mumwe chete kubva pazviuru zvishanu zvevanhu mudunhu reSouthern Africa ane usope. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Kiri Mudzamiri.
Live Talk na 8 PM nasiri kutarisa nezvesarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera rakaiti kutarisa misoro yenhau dzanhasi. Kufa kwevanhu vakawanda muBulawayo mavhiki mashoma adarika kopa kuti Zimbabwe ive nevanhu vakawandisa vari kufa mudunhu rose kuchamhembe kweAfrica zvichienzaniswa neuwandu hwevanhu vari munyika yoga yoga. Uwandu hwevanhu vabatwa necovid-19 pasi rose hwodarika mamiriyoni makumi mashanu kana kuti 50 miriyoni. Vamwe vana vodzokera kuzvikoro asi vachiwana kusina varayiridzi asi gurukota redzidzo richiti zvinhu zviri kufamba zvakanaka. Kunetsana musarudzo dzemuAmerica kuchiri kuenderera mberi, mutungamiri wenyika vaDonald Trump vachiramba kutambira zviri kubuda musarudzo dzemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vuenews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.vuishona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndichiti murave zvakanaka vateereri.